Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva nekuti patinodzivharidzira pese.
Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vaine mhosva yokubata chibharo vana vadiki vapiwe mitengo yakaomarara.
Ngatiripotei nyaya idzi kumapurisa, nyaya idzi ngadziende kumatare, dzitongwe kumatare, munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara.
Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vanosvitsa kudare redzimhosva chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kuitika kumakwikwi eFIFA World Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti nyika yose inofanirwa kubatana mukuchengetedza kodzero dzevana nhasi kwete mangwana. Mashoko awa akataurwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kodzero dzevana dzinofanirwa kuchengetedzwa zvakasimba. Mashoko avaChiwenga anouya panguva iyo nyika ichinetseka nenyaya yevana vari kuroreswa vasati vabva zero uye vana vazhinji vane makore mapfumbamwe vava kuitiswa nhumbu nevana. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti ongororo yavo inoratidza kuti vana vazhinji vanobatwa chibharo nehama dzavo, izvo zvinokonzera kuti hama dzitaurirane pachadzo kugadzirisa nyaya dzakadai vasingamhangari kumapurisa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti kuroreswa kwevana vasati vabva zero nekubatwa kwavo chibharo kunovanzwa nehama idzo vanoti dzinobatsira vanhu vapara mhosva idzi kuti dzisataurwa pachena.
Tichiona zvikare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bell munguva yapfuura.
Kurudziro yatinayo panyaya dziri kuparwa nehama vachienda pabonde nevana vachiitisa vana vanhumbu ndeyekuti isusu senharaunda ngatisataurirane kuti tivharidzire nyaya idzi kuti dzisaenda kumatare edzimhosva nekuti patinodzivharidzira pese zvinotoreva kuti dzicharamba dzichiwanda nekuti hapana chiri kuitika chinoratidza kuti zveshuwa-shuwa kana ukazviita unogona kuenda kujere. Saka nyaya dzakadai hadzitongwe kumatare ekumamisha kwedu, hatingati matare emadzimambo. Idzi nyaya idzi dzinouya kumatare edzimhosva kumagistrates court ndokwadzinotongwa. Hadzitongwe mumusha kuti titi ngatigadzirisanei sinzi iri hama kana ndibaba kana ndetete kana ndisekuru kana kuti ihanzvadzi. Saka ngatigadzirisanei tobva taita setapedza kana kuti kufaridzira nyaya. Nyaya idzi ngadzisafaridzirwe. Kana tichidzofaridzira hatisi kuda vana vedu, hatisi kuchengetedza vana vedu zvakanaka. Ngadzibude zvisinei nekuti hapana mhosva iyi ndiani. Nyaya idzi ngadzibude, ngadziripotwe.
Sei kubatwa chibharo kwevana
kwava kunyanya kuwanda chii chamuri kuona vamhlanga
chatiri kuona ndechekuti zvinhu zviri kunyanya kuwanda ndezvekuti nyaya idzi dzinowanda because tinodzifaridzira kana kuti zoti pane imwe nguva vana vanozofurirwa kuti vazenge vachitaura zvinhu zvisizvo kana vapinda mudare redzimhosva kuri kungoda chete kudzivirira munhu anenge apara mhosva ngati ripotei nyaya idzi kumapurisa nyaya idzi ngadziende kumatare dzitongwe kumatare munhu owana mutongo wake unoenderana nemhosva yaapara
chii chamungatiudza pamusoro pevanhu vanoita izvi vamhlanga
zvizhinji zvacho tiri kuona sekuti even vanhu vanowanzo okurudzirawo zvakare kubatwa kwevana chibharo vanhu vanenge vachinyepera kuti vanoda kubatsira vanhu like for example ndingangopa muenzaniso kuti dzimwe nguva munhu anenge achitsvaga kuda kutsvaga upfumi oendawo maybe kuna munhu anenge achiti ini ndinokwanisa kukuwanisa upfumi asi zvaunofanira kuita iwe unofanira kuita sei unofanira kutsvaga mwana mucheche kana kuti mudiki waunoita naye zvepabonde saka tiri kuti hokoyo I think izvozvizvi mutemo watotarisana nemi zvakanyanya saka panosungwa munhu anenge abata chibharo ngatitarisewo chakonzeresa kuti azosvika pakudaro tiedze even kupinza vese vanhu vari involved panyaya idzi vapinde panyaya vabatanidzirwe panyaya kana ari maybe akakurudzirwa kana nenganga chaiyo kuti ita zvakati ngati vabatanidze vanhu ndokuti chirwere ichi chipere
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunare kuHarare nestudio 7 zvichakadaro gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakudza Blessing Zulu westudio 7 kuti vanhu vanobatwa nemhosva yokubata vana chibharo vanofanirwa kutongerwa nguva refu mujeri vachiti hurumende inoedza kuchengetedza kodzero dzevana nemitemo yakawanda yakaita seChildren's Act neChild Justice Act.
Pane zvinhu zvakawanda zvatagara tichiita tine inonzi case management system against any violence and also violation of my rights evana. It's a coordinating system inoenda all the way down kusvika kune anonzi CCWs anenge ari paward level vanenge vachifanira kutarisa kuona kuti pane any problem here pavachingangowira vana tine again inonzi child line
inoshanda sei mungatsanangura
inove system yekuti vanhu vanokwanisa kuripota any potential cases abuse neviolation yema rights yevana ichi chirongwa chinozikanwa nyika yose but tinokurudzira vanhu vemunharaunda tinokurudzira zvakare through matraditional leaders kuti Zimbabwe idzidziswe kudzivirira any violations against the rights of children saka pane matanho akawanda department redu resocial development ndo zvarakamirira zvakare nezvimwe zvirongwa zvakasiyana zvinotarisa marights emavulnerable people but vane nyaya yechild protection iri one of the biggest things that they deal with in Zimbabwe saka tine maprograms akawanda zvikuru but ndataura kudaro tinongoona maproblems iye achiti even ikave one akave two kana kuti akave three that's three too many
sei muchidaro
hazvifaniri kuti zviitike izvozvo kuti mwana ane makore 8 kana kuti mwana ane makore 9 anobatwa chibharo achibva apiwa pamwiri imagine mwana iyeye achive mai at that age haatombozive kuti chii chiri kuitika saka zvakakosha kuti Zimbabwe iite come together to protect the rights evana to fight against the violation yema rights evana to fight against any violence ajenezi wana.
Ndaapi matana amuru kutora apa?
Mitemo ili kuchinja. Tichita kuti vaya vanozobatwa nemhosva iyoyo. Kunyanya vanenge vave pa level ye adulthood. Vanofanira kupiwa mitemo yaka vanofanira kupiwa mitongo yakazimba zvikuru. Tiri kutarisa our children's act, tiri kutarisa the child justice act, all those acts dziri kuita kuti mitongo yevanhu vanobatwa nemhosva idzodzi ive mitongo inoita kuti vasazozvipama zvakare. Saka pane maprograms akawanda, but tinoda kuti nyika yose iite come up kubatsira kumisa avo vari kukonzeresa maproblems iyayo kuvana vedu.
Avo vange vari gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti ikodzero dzechivharwa chesu chesu cheZimbabwe yekupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwete kugariswa mujeri kwenguva yakareba sezviri kuitwa kumumiriri weZengeza West muparamende vaJob Scala. Vaskala neZuro vakasvitsa chikumbiro chavo chechipfumbamwe chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo zvichitevera kusungwa kwavakaitwa mazuva zana nemakumi matanhatu adarika. VaMasie vanoti zvikonzero zviri kupiwa nematare mukunyima Vaskala mukana wokubisa mari yechibatiso hazvina maturo sezvo Vaskala vane nhoroondo yokutevedzera mutemo pose pavanenge vasungwa.
Nyaya ya Job Scala inyaya inosirivisa kana achida kutarisa mafambisiro anoita justice muZimbabwe. Nyaya yechibatiso chebail it's a constitutional right kana tichitaura pachirungu, and iright yemunhu kuti apuwe bail kana achikodzera kuti pamusoro kana achikodzera tichitarisa mutemo kana constitution kuti apuwe bail. And magweta avaScala tinoona kuti pazvese zvavari kutaura maarguments ari kutaura va munhu anofanira wachipuwa bail, but matare edzimhosva ari ngoramba achingoita kuti nyaya iyi irambe ichingopushwa kumberi tichiona kuti Vaskala havasi kupuwa bail nhasi.
Zvikonzero zvinogona kuita kuti munhu anyimwe mukana wokubisa mari yechibatiso zvakaita sezvipi, uye munoona sekuti kurambirwa kuri kuitwa Vaskala uku kunoenderana nomutemo here?
Zvikonzero zvinoisa kuti munhu anyimwe bail zvinowanikwa mutemo unonzi Criminal Procedure and Evidence Act, and chimwe chacho chinowanzotaraswa chinhu chokuti uyu munhu uyu akapuwa bail anokwanisa here kuzodzoka futi kuzomira pamatare edzimhosva. Uyezve vanotarisa futi kuti munhu uyu anokwanisa here kuzointerfere nemawitnesses anenge achiva achidedzwa nevachichisi. And tichitarisa kuti vaJob Scala munhu asungwa almost 67 times achibatwa asina mhosva. History yavo inotaridza kuti munhu anotevedza mutemo, munhu anoona kuti nyaya dzavo dzatongwa kusvika kwokupedzisira. And uyezve kana tichitarisa mawitnesses ari kutaurwa munyaya idzi, kunyanyanya mawitness aripo mawitness anoinvolva mapurisa, of which zvinongova kuzoita yatingati rather impossible kana kuti difficult kuti vanzi vanointerfere nemawitnesses akadaro. Saka magweta ataura zvese izvozvo, but matare edzimhosva arungova achingodinaya bail zvisina tsarukano.
Chii chingaitwa pava Masie? Pane rimwe zano here, pane imwe nzira ingatorwa here Vaskala vapane vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso? Pane chimwe chingaitwa?
Zviri kuita magweta naivo Vaskala zvokuramba vachidzokera kumatare edzimhosva ikokoko vachinoapplya bail, zvinhu ndo zvinofanira zvichiitika, because havafanira kuneta kuita maapplications avo iyayo. Nokuti tichiona zvekare kuti vamwe vekunyatsima vakapuwa bail munguva yapfuurai, zvinhu zvinokwanisa kuti vasikalowo zvekare vadzokere futi kumatare vachiti aiwas nyaya iyi yatikurabirwa bell ndo yapuwawo bell vamwe mungu yapfupi yapfuura izvi zvinoitisa pachirungu kuti vanzi vane anonzi machanged circumstances panyaya yavo yebell saka ndinoona kuti kuda pavachadzoka zvekare musi wefriday apa application yavo inenge ichitotaura pamusoro peiyayo atingati machange circumstances akaitisa kuti rimwe dare ripe vamwe vekunyatsimwe navacotfristole bell zvinoitisa kuti ivo vasikalewo zvekare vakwanisewo vachipuwa bell under the same conditions
avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakenneth masie vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf vamike bima vanoyambira nhengo dzebato ravo kuti vambomira kufamba vachitsvaga rutsigiro rwesarudzo dzegore rinouya kusvika zvinhu zvose zvagadziriswa mubato iri ukuwo zanupf iri kupa vatsigiri vayo vechidiki minda yekurima nzimbe kuti vagovhotera bato iri musarudzo dzegore rinouya vechidiki vanonzi vari kupiwa mahekta magumi pamunhu munewzimbabwe.com European Union inonzi yapa Zimbabwe Electoral Commission madhora ekuamerica anoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mapfumbamwe US 5.9 million kuti mari iyi ibetsere mukuronga mafambisirwo achaitwa sarudzo dzegore rinouya Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vachaudza veruzhinji mamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address panguva imwe yavanenge vachiparura muzinda mutsva weparamende kuMount Hampden yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Zimbabwe munota kugwa munyika mune democracy uye zvekodzero dzevanhu dzobatwa zvakafanana pati tinotinetsa paride Zimbabwe tinogara tichihwa pachi kampeni wane Zanu PF each and every time vachitaura kuti vision 2030 tinozosvika tadai tadai asi hapana kana musi umwe chete watakambohwawo mamwe maopposition party achikambena either maMDC yamonzora kana TPC kana api maopposition hapana patomahwa achikambena paredio Zimbabwe saka hatizivi kuti redio Zimbabwe inhepfenyuro yevanhu here kana kuti inhepfenyuro yezanupiro mutibvunzire kuna ana mugwadi ndo vanogara vachitaura zvinhu izvovo ichi ndezvery time kuti redio Zimbabwe ndeyemunhu wese but hatimbohwi maopposition party achikambena ipapo sei
ndoda kungokurakidza ichete kuti mugwadi wenyu wamunenge muchiita basa rekubvunza kuti violence yakamena sei muzimbabwe aita kuti zanupf aite zvevhiorence muri kunzwa mashoko aka tinokumbira kuti mumise pamhepo mubvunze zvaari kutaura izvo ndosaka taisa proof nokuti taneta kusvira muchitibvunzira nyaya yamugwadi achitaura nhema dzake izvo zvaari kutaura izvo zvinorevei kuvana venyika kutiretina kuti tisaya kumusha kwedu kuya kuno kusouth africa ndikuda but inyaya yezanupf yakatiunza kuno handiti right now ikozvo zvinozwanza usosadzoka kuno nekuti unosapota opposition party idemokrasi izvo utaura tanzi musangano wedu unokurudzira dhemokirasi vanhu vanoita basa rokuparidza dhemokirasi pamhepo asi kuseruka uchiita basa rekuponda vanhu zanupf ezehoro kubva kuna purezidendi kusvika kune mucheche wezanupf zvakafanana saka pirizi vanhu vestudio 7 mbomirai kutibvunzira mugwadi nenyaya dzevhiorence nekuti zvakafanana nekusabvunza nekuti mune muchotiiriteta mumwoyo medu mutirwadzisa
ndiripo panyaya yekuda kunzwa neuyo anozviti mwonzora uyo douglas kuti chigaro chaanoti ndiye mukuru mukuru wemaopposition party wose wakachivhoterwa kana kuti wakachipiwa nevanhu vezanu pf nekuti ndangozozwawo kwakungozi handisi mukuru mukuru wemaopposition party ese magadzirwo akachiitwa hatinasi kutomazwisisa kuti akambomira sei sei chaizvo chaizvo asi tinoti panyaya dze Ufumi hwake hwakapuwa kuzanupefu unosanganisira dzimota nemapurazi ipari unoti zvake zvaita nevanomutsigira vachiva vachinyatso kuona kuti pavari kuendeswa naye hakuna kuri kuendiwa vari vachitenderera vari kutenderera
kwazai kwazai vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka wambi kundai vafamba inarubasa tinofambira murutana raiva zvakanaka mvunzo wangu hombe kuti panyaya yamunzura nenana nevakuru vezanupf isavo toda kunyatsa kunzwisisa kuti pamuri kunzi munzira akapiwa munda purazi akaripirwa kupi nani uyezve raimboshandiswa nani anga ari mushandisi aishandisa purazi iro ko iye aishandisa wacho ari kupi rakazowanika sei zvichireva kuti munda land richirimoka munyika kana zvirizvo richirimoka munyika kakalendi kana zvakadaro kana richirimo lendi munyika imomo panowanika munzira achiona purazi rese iroro pakambinde pachishandiswa nani ndiani akabviswa ipapo pachizoya munzura uyezve akabva vacho akaiswa kupi zvokureva kuti kavakuru vehurumende avaka vanenge vaine mapurazi akawanda vota arika njishiyanengi nekuti tamushandisa zvataatichidaka ndozvazviruta
inini neanarisis yandakuona nemaripoting amunenge maakuita anoita sokuti munenge maakurerekera kubato riri kutonga muno muzimbabwe and it seems munopa more chance kubato riri kutonga kana tikati kuna mugwadi chaiko chaiko munomupa kusvika ataura kusvika apedza asi tikatora uyu anonzi usarosiziziva kana kuti fadzai maere hai unongoti taure 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 matochinja maakuenda kune imwe topiki asi nemazivi andoita kubva kare maamuri vanhu vano vasina kwavakarerekera mukoma wande munhu wandoziva kubva tiri vadiki matb mission uko vari munhu ano vachiri government gazette nesovhoni saka ndokumbirawo kuti ripoteiwo nyaya maka muri unbiased muri unbiased because it seems iye zvino uzezvi dzaungoenda kubato riri kutonga chaizvo unoona kuti panongoti pakakuti taure taure weccc watokatwa akaenda kuna mugwadi unopiwa airtime kusvika aneta kutaura muzodzima please gadzirisai ipapo unless kana makazonzi chinjai maitiro rechoto chinja inkiko
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera sezviri kutaurwa noumwe muteereri watanzwa iko zvino tumirai manzwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinorwira kodzero dzevanhu rehuman rights watch rinopomera mhosva hurumende yeturkey richiti iri kudzinga kubva munyika iyi vapoteri vanobva kuafghanistan kusanganisa vazhinji vari munjodzi sangano reeast african community raendesa mberi musangano wanga uchifanirwa kuitwa pamusoro pekurwisana kwevapanduki nehurumende yedemocratic republic of congo zvichinzi pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinoda kumbogadziriswa muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutambo wefifa world cup wakatambwa nezuro muqatar chikwata chenhabvu cheamerica nezuro chakaita mangange 1-1 nechikwata chekuwales america ndiyo yakatanga kunwisa asi wales ikadzora chibodzwa ichi muchikamu chechipiri chemutambo uyu anofarira zvemutambo brian msekiwa anoti chikwata cheamerica chakaratidza ruzivo rukuru zvikuru sei sezvo chikwata ichi chichiratidza kuva nevatambi vechidiki kupfuura vamwe zvimwe zvikwata zviri kumutambo uyu
yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai ne Voice of America mumemberero zvemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musa saririre pamakuwerere aya pano pa VOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Ngatichiendai kuna Brian Msekiwa atitaurire pamusoro pemutambo wakaitwa nezuro pakati peWales neUnited States.
Zvandaona pamutambo uyu mutambo wanga uri what we call an open game, whereby both teams vanga vachiexpress themselves what they can do. Ndaitosvikira America because ine ma players are very young. I think ndio ine the second youngest team tournament in this. Saka ndaitikoti vamwe vachakwanisa kutadza kunyatsotamba motion experience, but it looks like vafana vacho vanga vari ready for the task. Saka I would say first half it was evenly balanced. First half yakati belonged to the Americans, then second half to the Wales. But mutambo so far wanongatoti game rakachonakidza nenyaya yekuti it was an open game than my games zvatamba.
Kana makatarisa matambiro avaita, munoona sekuti vachakwanisa kuenderera mberi here vachikunda?
Yes, ndakakwanisa kuenderera mberi zvandiri kuona. Kunyange hazvo ndisina kufara nedraw yavo yavaitai. Zvinoreva kuti vanenge vazviomesera pachivo zvavo, saka they have to win the next game kuti vave nemachance ekuprogress. Saka so far mugrupu mavo hapana vanenge vati is a clear winner. It's just an open group. But ndinoona kunge mamwe masurprise achange achibudamo because ndambofunga kuti Wales ingange ichitamba like that. Saka we'll see.
Kana makatarisawo kuchikwata cheWales, chii chamavona chakufadzai uyezve pane zvavaita here zvamunoshora?
Chakundifadza ndechengoti havana kuvhunduka nestage, the stage fright haina kuvavhundutsa, number one. Number two, pane mutambo anonzi Gareth Bale, I think first world yake cup yake kutamba, tournament yake kutamba, munhu azomeka a difference mumatambiro ake because ndiye akonzera penalty. Akakwanisa kuigoresa again penalty ya. Saka ndakakuti experience wake waasenza muthat group.
America ichatamba nechikwata chipi kubva pano?
Ichatamba it's going to be a big game. Ichatamba ne England muzuva 25 November. It's going to be 2 p.m. Muscat kuno kwa America. Yeah, it's going to be a huge game between the Americans and the British. But ndikona England ichiwina zvayo pamutambo wacho because vari very strong, vari very strong patournament inei vanhu England.
Pane mimwe mitambo here yamatimaona yamungada kutiudza nezvayo muchidimbu?
Ndaona mutambo yese zvayo. Mutambo weNetherlands neSenegal ndaona. Handina hangu kufara neresult yazoitika pakuti ndatisukosapotawo team yekuAfrica kuti ndaida kuti iwine, but it looks like vazvorombo rakashata mumadhai minetsi vobva vakundwa 2-0. Ndaona also mutambo weEngland neIran. England ndikuona kunge is also going to be up there.
Anofarira zvemitambo wenhabvu Brian Musekiwa ari parunhare muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzira kuti vanowanikwa vane mhosva yekubata chibharo vana vadiki vapiwe mitongo yakaomarara. mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Job Sikala vanosvitsa kudare Redmosha chichemo chechipfumbamwe kuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande ndichikusiya.